This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 29, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvesakore negore inogara ine hurongwa kuti pane tinopiwa maintenance kuti patobva kuwinter, kana nguva yechando iya, mishina yedu inoshanda zvakanyanya isina kuenda kwatinopiwa kusei. Saka tanga titori nehurongwa hwekubvisa mainiti vairi.
Zesa inoti kunyange hazvo iri kuderedza uwandu hwemagetsi ari kugaiwa nekushomeka kwemvura kukariba, yagara hayo iine hurongwa hwekugadzirisa mamwe magwenya zvaizo ngoderedza uwandu hwemagetsi.
Kuna nyaminyami tiri kuvapa mapipe water scheme mumaruva, nokuna nagweru rural tokuvapa mapipe water scheme kuti vagone kuwana mvura mudzimba dzavo.
Sangano reChristian Care riri kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika richibatsira vanhu vemumaruva muzvirongwa zvebudiriro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority, kana kuti ZESA, inoti kunyangwe hazvo iri kuderedza uwandu hwemagetsi anogaiwa kukariba nekuda kwekuderera kwemvura, pagara paine hurongwa hwekugadzira mamwe magwenya zvaizongopa kuti magetsi aite mashoma. Asi kambani iyi yatiwo vanhu vanofanira kushandisa magetsi zvine hungwaru. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri weZESA vaFullard Gwasira.
Tinodawo futi kuti vateereri vazive kuti ZESA gore negore inogara ine hurongwa kuti pane yatinopiwa maintenance kuti patobva kuwinter, kana nguva yechando iya, mishina yedu inoshanda zvakanyanya isina kuenda kwatinopiwa kusevhisi. Saka tanga titori nehurongwa hwekubvisa mainiti vairi kuti aende kusevhisi. Saka tachabvisa mairi pane nguva yega yega kusvika apera ari, zvokuti hurongwa uyu hwauya hwemvura hauna zvaunonyanya kuchinja nehurongwa hwatatinahwo kare seZESA, kuti iyo mauniti mairi anga achangobva dai dzindai mvura yanga. Asi chokwadi mamvura inofanira kunge tishandisa yakatiderere, tafanisa kunge tichakwanisa kuijenerata magetsi akatiderere. Zvikurumukidzawozve veruzhinji vedu vanoshandisa magetsi kuti vashandise zvinongwaro kuitira kuti tideredze nhau yeloadshedding.
Asi izvi hazvizokanganisirawo here vamwe vemabhizimisi vanoshandisa magetsi akawanda?
Sekutaura kwandanga ndamboita paya pekuti hurongwa hwekuti mauniti mairi anga achienda kuservice vanga utoripo. Ehe, magetsi anoshomekei imwe nzira dzakaita zvekuita maprepaid meter nekuti vanhu vanobhadhara vasati vashandisa. Zviri kuita izvo kuti vanhu vanga vachishandisa magetsi zvinokwaro, zvinoita kuti magetsi anga anotowandisa anotowandei. Kunewo yekuti vanhu vanenge vari kubhadhara vanhu havane direct relationship pachirongo, nekuti pakubhata kutenga kwavanoita magetsi vakushandisa zvavakufambirana. Saka nekutiwo pane nguva yekuti tashisa nguva yekupisa, nekuti magiza for instance nemahita anochishanda pawinter haachashandi. Saka zvinenge zvinotibatsirawo izvozvo neuwo hurongwa hwatakaisa vemaCFL magetsi maglobe atakapa vanhu pachena kuti vashandise zvichideredzawo kushandisa kwemagetsi. Saka hurongwa ihwohwu hunobatsirawo zvikuru kuti ehe hunge magetsi akashomeka asi zvinge zvichirerutsa ndima.
Mutauriri weZESA vaFullard Gwasira vari parunare muHarare. Sangano rinopa rubatsiro reChristian Care riri kushanda munharaunda dzakasiyana-siyana munyika richibatsira vanhu vekumaruva muzvirongwa zvebudiriro. Zvirongwa izvi zvinosanganisira kuchengeta hove uye kuwanisa vanhu mvura yakachena. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru weChristian Care Reverend Stanlas Chatikobo.
Zvirongwa zvimwe zvatinoita, tinoita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Pari zvino tanga tichipinda muzvikoro tichibatsirana kugadzira matoireti, kuisa mvura nokubatsirana zvakare vamwe tichivabetsera kuti vagone kuita maprojekti avo akamira zvakanaka, fanira kunana Dhinga vanga vachida kubatsirwa mafisharis avo.
Ya, tingoita zvakasiyana siyana saka kuna ana ningi nyaminyani tirikuvapa ma pipe water scheme mumaruwa nokuna ana gweru rura otoka ma pipe water scheme kuti vagone kuwana mvura mudzimba dzavo sanitation igone kumira zvakanaka.
Muri kukwanisa here kuwanawo mari yakati wandei yekuita zvirongwa zvenyu izvo zvekubatsira vanhu mumaruwa izvo?
Mukatarisa mabhajeti edati kushanda nawo mukati menguva dzino adzika pana tanga tinawo makore apfuura. Zvichireva kuti izvo rubatsiro rwedu rwatiri kuwana zvino hazvi kukwanisa kuti tisvike pataifanira kuve tichisvika samakore ese nekuti mari iri kunetsa kuwana.
Asi zviri kufamba hazvo nenzira yamuri kuda zvekuti vanhu vakwanise kuzviitira zvinhu zvinovapa mari pasina kuti vangomirira havo chikafu sezvamuri kuita izvi zvekubatsirana navo?
Zvinofamba pashoma pashoma nekuti zvinongobva kuti kana tawana mari tikange taendesa kwainofanira kuve tichiinda vanhu vachigona kurisponda togona kubatsirana navo. Asi iko zvino patinenge tambozama kutitsvage rubatsiro harusi kuuya sokuuya kwazvaiita kubva kare. Zvaakuuya zvinhu zvishoma kudarika mauyiro azvaiita makore apera.
Mukuru wesangano reChristian Care Reverend Stanlas Chatikobo vari parunare muHarare.
Doro tadira bazita faza bari bazita faza gana ma ancestors yeah waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Lorraine Zinyama vanogara ivo kumondoro avo vanoti mwaka uno vakambomira kunyanyo manyisa zvekurima kuti vawanikwe ivo vachiita zvirongwa zvekupfuya hove. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu muzvare Lorraine Zinyama. Muzvare Zinyama munogara kupi mimi?
Ndivagara kumondoro kumeliti village mwatiri.
Mungati tsananguriro kuti matanga here gadziriro yemwaka uno tichitarisa kuti vamwe vaakutotarisira kuti vatange kudyara nekuitawo zvimwe muminda?
Tatanga kugadzirira but isisu tiumbonyanye kunzvipita nezvezvishasha. Chirongwa chehove isisu tikuchiita tiri kumondoro.
Titsananguriro kuti projekti yenyu iyi yehove inofamba sei, makaitanga sei?
Project yedu yehove takaitanga muna 2014 muna November. Taongorora kuti mvura isinyatsonaya zvakanaka sezvaaiita makore apfuura nokuda kweclimate change. Saka ndopatisada kutanga project yefishari. Saka pari zvino tine 1 10 by 10 pond ne 2 ma 4 by 4 pond. Mvura isusu izvozvo hatisata nebhoo yekuisa mvura saka takaona amaelectronics dzopedwa nebhoo ndovakati varifanotifilira pond redu. Tichishanda nevepafarm riri padhuze riri murijoni medu vekwakiganzi ndovakatipo ma50 e800 masingalings ndoatinaro. Tatine 1 masingalings edu ari 800.
Saka munenge muchidzidziswa here uyezve munodzidziswa nani kuti idzo hove idzi dzinochengetwa sei?
Isusu takaenda kutraining kufresh harvest muno maHarare. Vandu vakatidzidzisa kuti fishi dzinochengetwa sei nekuchengetedza kwatoita maponi zvakadaro daro. Nevekwatidhanza vati pane vanhu vakatidzidzirapo vakaita zveando production. Saka ndo vanenge vachivatitidzidzisa vachiva vachimbotitarisawo kuona kuti projekti yedu iri kuamba sei.
Makawanda sei muri pasi pechirongwa ichochi?
Pachirongwa ichochi tiri 8 vakadzi varimo mugrupu redu.
Saka imi zvii zvamunounzawo muchirongwa chenyu ichi?
Izvezvi kubvira izvezvi zvatisaita izvezvi zvinhu zvese zvatinazvo ndisinozviunza tinge tichingodhoneta patangowanawo dhola tongoisa makofas medu kuita kuti kana tade chimwe chatida kuwedzera paprojekti yedu sovarangotora makofas medu imwe asi haisinyatsokwana manyi.
Saka shiwiro yenyu ndeyei imi semadzimai akaungana uyezve varikuedza kuti muwanikwe muchibudirira pachirongwa ichi.
Shiro yedu ndeyekuti tinyatso expand project yedu nyatso ita business iri viable. Kwaniso kutengesa fish zvedu, kwaniso kusimudzirova muvakadzi vari mucommunity medu, tigokwanisa kushanda tiri tese takango tichisimudzirana tive self-sustained sevagari vedu nhondo.
Munodzitengesera kupi hove idzi muchinge madzirera?
Izvozvi sanchiplana kuti tinodzitengesera muvagari vari muarea medu mumhondoro kuti vakwanise kuwanawo alternative food source inutrition neprotein, since maprotein providers ari mashoma and ari expensive for vanhu vanogara mumaruwa. Sarati tikawanawo fish tinodzipego pari affordable kuti vanhu vese vakwanise kuwanawo protein source.
Pane zvamungakurudzire kana kuti zvamungadewo kutaurira vamwe here vangange vakateerera pari zvino?
Tinoda kungokurudzira kuti vanhu nemaaniro akaita nyika yedu, mabasa akunetsa kuwana, ikonomi yedu yacho isina kunyatsomira zvakanaka, vanhu vanofanira kungobatana, simudzirana, vanhu vawane raramo.
Dai maiwana mukana wokutaura nehurumende, maizoti chii makanyanya kutarisana nemamwe maprojects amuri kuita aya?
Tinoti chirongwa chavo chezimaset chavakaisa chakanaka ichi, dai chaiita sematauriro avaiita chaivandudzira upenyu hwevanhu sezvavanga vakaplana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Lorraine Zinyama vekumhondoro kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maisabasa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevaive mumiriri weGlenview South mudare reparamende nguva yavanga vari kubato reMDCT, asi iye zvino vave nhengo yebato reMDC Renewal Team vaPaul Madzore. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMadzore. VaMadzore, vateereri vangada kuziva kuti mazuva ano vaMadzore vati zii hatisi kuwanzwa, zvii zviri kuitikawo muupenyu hwavo, vari kubata vari papi?
Vateereri vangada kuziva kuti vaMadzore vasati vapinda munhau dzematongerwo enyika, munhu waaingoraramwawo semunhu wese. Saka vaMadzore ndati zvakafanana nekamba. Kamba inodzokera mukati memba yayo kana ikange yaona kuti kunze kwaipisira kana kuti yasangana neimwe njodzi. Saka ndingangoti ndiri munhu ari kurarama zvangu semunhu wese weZimbabwe, ari kunetsekawo umwe musi tichishayiwawo, umwe musi tichiwanawo, asi Mwari ari kutichengeta.
Asi muchiri mune zvematongerwo enyika here?
Zvakanyanyisa, zvakanyanyisa. Mungada kuziva kuti takanga tichifanira kunge tichilonja bato redu rePDP richamenzwa zvaro, but Renewal yamunoziva kuti takabuda nenyaya iri mutsangano wedu weRenewal tikapatsanurana, vakasara vachisara, vakaenda vachienda. So isusu seRenewal tiriko and tamirira kulonja mutsangano wedu, bato ritange riri bato reyani semasenzero atagara tichingoita mazuva ese.
Pamanga muri kubato reMDCT, maizikanwa zvikuru nenziyo dzekushambadza bato dzamaiimba. Muchiri kuita here zvemumhanzi izvi?
Mumhanzi tisharamba tichiita zvakanyanya, tisharamba tichiita zvakanyanya. Mukarangarira kuti handina kungotanga nechizikanwa, ndakatotangawo ndiri munhu andasingazikanwa zvachose. Musangano uchitangwa weMDC ndaandiri munhu wepasipati ndaandisingazikanwa. Asi chipo chinongoshanda, Mwari ane paanobudisa chipo chake, and chipo ichocho ndinoimba kuti Mwari anaaende akapita, tichiramba tichingochishandisa kuimbira kuti dai nyika yashanduka. hakusi kuimbira musangano, hakusi kuimbira nyika yedu kuti vanhu yanengati activism, vamwe vanoita activism nokunyora mabhuku, vamwe vanoita activism nokutaura, vamwe vanoitawo activism nenzira dzakasiyana-siyana, asi inzinoitawo activism nezvematongerwo enyika uye nenyaya yemumhanzi. Saka ndichara manichita izvozvo.
Zimbabwe simuka udzosere, Zimbabwe simuka, Zimbabwe simuka udzosere, wawakaurawa. Zimbabwe simuka vezanu vayeuke, vauraya. Zimbabwe simuka, simuka. Mbasa kwandino shanda, dobira mumutsitsi. Nitambire mari yangu kumira mumutsitsi. Baba here,
tinoona kuti manga muri nhengo yeparamende yeGlenview South. Pane zvirongwa zvamaa muchiita muchiri nhengo yeparamende. Mamiswa, zvirongwa izvi zvakamirawo here kana kuti muri kuramba muchibatsira?
Pane zvimwe zvakamira nenzira yekuti zvimwe zvinenge zvichienderana nekuti uri mushandi wehurumende and wakanangana neyandingati direct delivery inobatanidza hurumende nevanhu. Kwozoitawo zvimwe zvisingamiri nokuti unenge uri munhu wevanhu, saka unoramba uchienda kuvanhu. Saka ndingati muvanhu tirimo hatina kubuda, asi zvirongwa zvine chokuitawo nemunhu anofanira kunge achishandira hurumende. Pano umwe MP avapo iko zvino ndiye anoitawo tekovha oenderera mberi. Ndinogutsikana nokuitika kwazvo.
Zvii zvamuri kubatsira nazvo iye zvino munzvimbo yamugere?
Kunana Glenview musha une vanhu vasina nyaya kushayiwa, asi vane zvinhu zvavanozviitirawo. Kune vanhu vanovedza zvivedzwa zvavo, kune nherera dzimwe dzatachitarisa. Nokuda kwokuti dzimwe nguvawo ndinogona kushayiwa, pamwe pandinenge ndawanira ndinoenda ndichiinda kushamwari dzaitibatsira, dzimwe nguva dzichitibetsera kuti nherera dzichengeteke. Kane senda yenherera yaichengeta nherera, munhu aidzichengeta mai vacho vakashaya. Saka mai vavo kushaya pavo nherera dzakabva dzapararira kuenda muhama nemudzimba dzakasiyana-siyana. Saka tinongoti patakwanisira tinobatsirawo, patinenge tisinawo kukwanisa tinongosiyawo zvakadaro. Mwari anenge achitigonera tichidaro.
Bato renyu reRenewal Team, mune chigaro chamuri kutarisira here kana kuti chamuinacho tichiona kuti muchaita kongresi yenyu mazuva anotevera?
Ini ndinoimba kuti ndichange ndiri nhengo yebato iri zvakasimba chaizvo. Kuva muchigaro chakakwirira kana chakaderera izvozvo ndinokumbira kuti zvichamirira vanhu kuti vagozvitaura, asi zviro kwazvo ndezvekuti ndichange ndiri mubato iri zvakasimba semasimbiro atagara tichingoita mazuva ese. Isu tinofunga kuti utongi huripo hweZANU-PF hwatitadzira munyika inoyi, ndinofunga kuti vanhu vatambura zvakanyanya.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vamadzore nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinova kutendai vateereri, mari akuitirai zvakanaka. Ndini wenyupo Madzore, ndatenda.
Manga makateerera kunhengo yebato reMDC Renewal Team vaPaul Madzore, avo vaimirira Glenview South mudare reparamende munguva yavanga vari kubato reMDCT. Muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Munhau dzedu dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Dynamos ichatamba neHowmine kuRufaro Stadium, Highlanders ichitamba neChicken Inn kuBaba Fields, koti Capes United ichitamba neChapungu kuAscott Stadium. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. ZESA inoti kunyange hazvo iri kuderedza uwandu hwemagetsi nekushomeka kwemvura kuCaribba, yagara hayo ine urongwa hwekugadzirisa mamwe magwenya zvaizongoderedza kugaiwa kwemagetsi. Sangano reChristian Care robatsira vanhu vekumaruva muzvirongwa zvebudiriro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mumaoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.